tinosangana uyu ndingauti wanga uri wekutanga kuti siti tinofamba sei after ndapuwa basa navatangira rekuti tinozana kubata. Ndakabata kudero pane mabasa avanoti tiite kuti tiprepare for elections, tigoe takandi selection tigobatana nevamwe vose vatoisenza navo tunza mubig tend ivo vachipora zvavo vari kumba vasingavhunduki. Saka vatipa basa ravo kuti ndirambe ndichimanya naro ndichida misangano yekuti tifambe, nokuti vanga vachivhara mazuva apera vanga vachimboti weita but vazoti ndokusiya uchiita zvese uchiita basa nevamwe uchienda mberi. Saka basa rangu randaita nhasi rokuti tifambise musangano kubva nhasi tione kuende maactivities tione kuende zvinhu zvekufamba.
Saka ndiani anovapinda musangano?
Organizing elections directorate ndinoitwa nachairman, organizing chairman, secretary for elections nemadirector ese na treasurer general, secretary general nevamwe madirector ese pabasa ipa.
Ko vamwe vateveri vapindawo here musangano wacho?
No, vamwe havapindi muna iwoyo because ive ndiri vice president ndanji yanga iri sector yangu iyo. Sector yangu yokucontrola those areas ndo hati yemusangano. Vice president anopinda kune vamwe mamitini anoita nezvavakaasai.
Totarisawo iyo nyaya yavatsvangirai, pakambobuda mashoko ekuti vaenda kusouth africa musi wechishanu apa tiri kunzwa kuti varimo muzimbabwe. Zviri kufamba sei?
Vabuda manherano vava vari munhu ameno vari kungonyora ava pane zvinhu zvimwe zvakawanda zvazara mumidhiya vanhu vachitukana vachinyora zvinhu zvisipo. Vatsvangirai vanga vari munhu havana kubuda vabuda nhasi manherano iwayo.
Saka munotarisira kuti vanodzoka rini?
Kana munhu aenda hake kunorabva unogotaurwa here tisimana chirepa vanozoudzwa namachirema vari kuzorora vachirapwa vachatiudza zvavo kana uya chero vauya vari tirongoramba tichisevenza kusvika ivo vauya kubasa. Saka ngati isu totaunana nebasa vatatotanga basa kana ivo vange vari kavo vachatiudza zvokuita vanenge tichingorifeya zvinhu kwavari ini ndimotungamira zvava tichinda.
Panga pambobuda mashoko nezuro yekuti vanenge vari kuti vari kuda kusiya basa, zviri kufamba sei panyaya iyoyo?
Ndo zvataurwa kana vabvutsu kuti handizvo zva ini ndinoitin wavo havana kundipa mashoko iwavo. Mashoko iwavo tinomatii ndevanhu vanenge vakuda vane zvavari kutsvaka. Kana vada kusiya basa vanotaura vachataura vega, hatingavatauri vanokumirwa imombe imombe yevhe vachataura. Kana vataura inivatiti vanondiudza kuti ndavafunga zvakati. Kana vachada vachatanda pachi yavo vachataura pavanoda padiko zvino varipo. Munhu anenge ane health yake isu achiita nemadoctors vamwe vanozova zvogumira pasi isu is not for us to question. Anyone can be sick unogona kurwara uchiudzwa kuti unogona kurikamba nemazuva akati isu hatibvunzi izvozvo tongoziva kuti no candidate yatakaiti iri kumaelection. Kana ivo zvavaremera vachatiudza asi hatingatauriri kuti zvese zvaakubuda izvi zvangova zvevanhu vari kungospekuleta nokutaura zvaanoda enda tinondivanani. Asi kana muchitovaziva mutibatsire wekuti muri kumanyirepi.
Saka zvekuti ngapaitwe sarudzo dzemumwe mutungamiri vanhu vachiita bata murefu bata mupupi ndezvemugodzi matsuru
hazvinombotaurwa izvo. Ini ndinotokuudza kuti basa ratatopuwa ndiri kuprepare for election rokuti tiprepare ndotoita basa zvese zvamuri kutaura hazvipo. Saka kana zvichimbodaro zvinombotaurwa zvisina bvete vanhu vari kuspekuleta nokuda zvinhu zvaanoda nevanhu kuda vane munyu muhomwe vari kuvhima nomunyu homwe. Zvino kana variko vari kuvhima nomunyu homwe ameno vanotomirawo zvika yadonha munyu wacho unogona kutonyunguduka uri momuhomwe.